sare kerera oyo wakuona ngake na kwete ninokurekerera shewa kandirekerera zakanda tokurekerera
ndewe
kurekerera
in advance kurekerera in advance
slawuriwe mudiwa wangu ndinozvidziwa uchanditadzira zvakanga tokurekerera
kurekerera in advance
ndiwe zvako uri pawhatsapp uri kufleta nevamwe mwoyo wangu uri kurwadza asi ndinokurekerera baby ndinokurekerera
zvewakandirekerera
zvakanda tokurekerera
ndewe
kurekerera
in advance kurekerera in advance
ami amai ndinokurekerera akanzvinzwa makambondirasa
kundirasira mubindi
asi ndinokudai mai zvewakandirekerera womani zvakanda tokurekerera watetika teti hatisati tambosangana kana asi ndinokudai teti uye ndinokurekerera ndakazvinzwa makaramba ndumbu zvewakandirekerera watiti zvakanda tokurekerera ndemi
kurekerera in advance kurekerera in advance
zvamurimi vana vesangano ndinozvidziva muchandinyeya ndinozvidziva muchanditaura hee mufundisi vari kupa mari
hee
mufundisi ava na power
hey, hey, mufundisi
wavasina shoko
hey, hey, hey,
mukadzi wavo hagoni kupfeka asi ndinokurekerera chechi ndinokurekereraka
zvewakandirekerera
zvakanda tokurekerera newe
kurekerera in kurekerera in
odinini kufa nepipi ndigota dzakupinda denga nekuda kwekuserekerera
mweya wangu wananga keena kwese
ai mwariwe ai mwariwe dzidzisei mwoyo kurekerera mwoyo ngaudzidze kurekerera pandakakutadzira imi mwari imi makandipa second chance mukandipa third chance ndikatadza fourth chance ndokunyepazve mukati fifth chance mukati thousand million billion trillion trillion chance tetelela yena uzokutetelela yena uzokutetelela utetelela in advance utetelela in advance uzokutetelela uJesu uzokutetelela yena uzokutetelela utetelela in advance utetelela aiwa tirekerere imwa
uzokutetelela
tirekerere
uzokutetelela
uzokutetelela makala
yetu
zvepo
utetelela in advance utetelela in advance
tirekerere
uzokutetelela
uzokutetelela
More music at gospeljingle.com.